Ngaka wedi we gore rino rea 24-25 tobacco production season. Wakatanga zvakanaka badaraita mafeedback edina June. Nekuzotanga vakaita madiridziro muna September. Ava ndivo vanga vane mvura. Tinoona mainly macommercial farmers and then vashoma masmall scale farmers ndivo vakajara. Ava vaikonsabita nzva 1 September vakutanga kukohwa pari zvino.
Zvitarisiro dziri kutaurika. Tichitarisa mafambiro ari kuita mwaka iwoyu, munoona here varimi vedu vachizogona kusvika kuma 300 million kgs uku mwaka uno?
Ikona mamirira zvakaita izvo ndeyekuti nhasi ndi 31 December. Vazhinji vanofanira kunge vakapedza kudyara fodya kare. Asi tichitarisa kuti vazhinji vavo kwese kumarch central, kumarch west, kumanicaland. Saka ita dambudziko rekuti zvokubvanitswa muna November zvichienda mberi kusvika mwedzi wapera hakuna kuzombonaya nekuti hakuna kuzombonaya mbeu yakawanda yakafira mumaseedbed mbeu yakawanda yakafira mumaseedbed ndine mbeu yatakanga tadyara mumaminda medu yakafa zvakare nezuva uye mukatarisa semadiridziyo pane vanhu vakaita kunanga varombo rakanaka yekuti izvo vakakushaya mvura yakakwana ndoramba vachidiridza iyo yakafa zvakare pari zvinoizvi handifunge kuti tine a true picture yekuti izvo tadyara fodya yakawanda sei ende sematauriro andiri kuita anaya mangwana musi wa 1 January hazvichanise kuti tinoonawo mamwe vachitodyara fodya.
Kurudziro nepava nemwaka pari zvino ndeye kuti kudii?
Pari zvino tiri kuti kana uchinayo fodya dyarai nekuti mvura ichauya according to expert opinion vanenge vari kuti izvo mvura iri kuuya yakawanda so zvairi mvura iya yakawanda zvaa ngatikudyarai inenge tadyara ngatitakirei kuti izvo tinokwanisa kuita back topping yemisamiri kusvika kuma 18 2022 vatadyarawo ukoko nekuti mwaka wedu waamushoma.